Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wesvondo kubvumbi 15, 2018. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti vanhu vanofanirwa kuvhotera mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nekuti vane hanya neupenyu hweveruzhinji. Vamwe vatsigiri veZANU-PF vanoti havasi kufara nevanhu vari kupiwa neutungamiri hwavo kuti vakwikwidze vakamirira bato ravo munzvimbo dzakawanda munyika musarudzo dziri kuitwa gore rino. Zimbabwe inokokwa kumusangano weCommonwealth Heads of State Summit uri kutanga mangwana muLondon. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti vanhu vanofanirwa kuvhotera mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nekuti vane hanya neupenyu hweveruzhinji. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi munhandare yeChakari pedyo nekadoma mudunhu reMashonaland West, vachiwenga vati vanhu vanofanirwa kuvhotera mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nekuti vane hanya neruzhinji rwevanhu, sezviri kuonekwa vachiita zvekuti havasi kugara pasi vachisunza kuti vanhu vawane zvakakwana.
Airport yeHarare mari yacho yapo. Uko kwatinogadzirisa mushonga ave kumaIndia vakauya vari kuti takugadzira caps. Kuya kwaione timu ya Hands Caps United vaigadzira mushonga zvaakugadzirwa. Saka tese ngatichive vanhu vanoshanda nesimba. Zvino kana munhu ashanda zvakadaro ii munoita sei? Handina kunzwa. Munomutsigira.
Vachiwenga vati vanhu havafanirwe kuomerwa nekuvhotera vaMnangagwa, ava vati vanotenda ruzhinji rwevanhu nekuvatsigira kutora masimba kubva kune vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Ndichakutenderai mambo, saka vanokutendai nezvamakaita musi wa 17 November. Asi chatinokumbirawo kwamuri ipo paya ndaona umwe akasumuka panapa ndiani kuwandamboona ane skipa yava yava Mnangagwa iri kubvisa bhachi zvaakaita uyu mongodai woka zvinganoti izvozvo munongoapa chii enzi zoreva chii pana asingadi kuvavhotera pano pamberi napurezidendi yemasonda kuzva Mnangagwa.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika avo vaparura urongwa hwekudyara gorosi papurazi reGreen Valley Estate rava Colin Gura, avo vakarima mahekitea mazana matatu nemakumi mashanu. Chakari ndiyo nzvimbo ine vanhu vakanyoresa kuvhota vakawanda kudarika dzimwe nzvimbo mudunhu reMashonaland West. Ndakamirira Studio 7 kuChakari, ndini Arthur Chigoriwa.
Vamwe vatsigiri veZANU-PF vanoti havasi kufara nevanhu vari kupiwa neutungamiri hwavo kuti vakwikwidze vakamirira bato ravo munzvimbo dzakawanda munyika musarudzo dziri kuitwa gore rino. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Nengo zezano PF idzi, izo zinoti dzakaomba sangano revanhu vasiri kufara nezviri kuitwa izvi, riri kuzvidaidza kuti National Zanu PF Aggrieved Voters Association, dzaudza vatori venhaumo Harare nhasi, kuti vanhu vavari kupihwa inhengo dzechikwata cheG40, icho chaitsigira vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, nemudzimai wavo amai Grace Mugabe. Sachigaro wesangano iri, vaAustin Chindeka, vati ruzhinji rwavatsigiri vezanu PF, haruzi kufara nekuti hutungamiriri hwavo maprovhinzi akawanda huri kuvapa vanhu vavasiri kuda vakaita savaphilip Chiangwa, vajimai Muduvuri, vanobva mudunhu remashonaland west pamwe navaisai Mupfumi vekumanikaland vachinzi havakwikwidzwe.
Vakanga vachimhanyana na first lady nana former president Robert Mugabe vachifaita the current president aripo comrade ED. They've now come in all provinces. Vakuda maposta aya ekuti takupinda an opposed. Isusu as voters asiatotambwa nepfungwa dzedu. The powers of voters yakakosha kupfuura zvamungafunga nezvazvo.
Mashoko avachindeka aya anoya apo sachigaro wezanu PF kumashonaland west vaziyambi ziyambi vakaburitsa mashoko ekuti vanhu vane zvigaro zviri pamusoro mumusangano wavo havasi kuzokwikwidzwa kuti vamirire bato ravo musarudzo. Vachindeka vati vose vanozivikanwa kuti vaive nhengo dzeG40 vanofanirwa kupihwa zvigaro zviri pasi pasi mumusangano, kwete kuti vatangire pazvigaro zvepamusorosoro mumusangano wavo.
Isi hatina chimwe chatirikuda. Tukuda kuti the so-called G40 vanotozikanwa hatisuti ngavaregedzwe kwamusangano. Ngavadzoke through the normal procedures. Ngavadzokere kukwira ground group vanotanga kutanga kuti no hazvoitwa inini paipaenda ndamborasika. Now I'm back. The project ausati akaoneka kudzoka kwake akatambira kunongoerekana vatu vakambira kutaura kuti ndini baba pamushamanazvo yet with the project ausati no maybe vanogona vachinyepera vakuru ivavo vachinyepera vachinyepera nevamwana vamaprovhi vana vakukarawo mari futi time time. So we are saying our leadership iri kumaprovinces ngaive honest. Handitika even kana achiripota kuna political commissar ngavaripote zvinhu zviri correct and vasasika zvinoti kana uri murombo futi sometimes even pamusangano ugona kunyaradza but tichitozoona kuti pa zvakaita mana mana Philip Chiangwa again you see Mupfumi again Jimai again.
VaMishek Ngazimbe, vanove munyori musangano renhengo dzezanu PF dzisiri kufara idzi, vatiwo vari kukurudzira kuti veruzhinji vavhotere bato ravo, vachiti havasi kuzokavira bhora musango sezvakaitwa musarudzo dzemuna 2008.
Izvi zvikaramba zvichinetsa kudai so. Zvikaramba zvichinetsa kudai so. Hatishayi vanhu vaiko kuti tondotsvaga vanhu vari vanhu vanoda zvigaro vari vari honest tovatsvaga kuti pindai patiri. Tokuti vanhu variko. Isusu chedu ivoice. Rekutitura zvo zviri transparent.
VaNgazimbe vati nyangwe zvazvo nguva yekusvitsa mazita kubato ravo kuti vakwanise kukwidza musarudzo yapera, zvakakosha kuti bato ravo rigadzirise nyaya iyi, vachiti izvi zvinogona kuita kuti zanu PF ikundwe musarudzo. Zvichakadai, imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira vaVivid Gwede vaudza Studio 7 kuti zanu PF rave zuru rakapinda nyoka.
Inyaya yekuti vamunangagwa vanoziva dambudziko ravainaro rekuti havana support yakawanda ende vari kuziva zvakare kuti kana vaimbori vanhu veG40 vakange vakuita zvavakuita ndofunga vamunangagwa vanoziva nyaya ya 2008 yainzi bhora musango. Takambonzwa nyaya iyo ichitaurwa zvekare ichizevezerwa zvekare takatarisana nesarudzo dzino dziri kuteera izvodzidzi. Saka tikuti vamunangagwa ndikona senge inyaya yekuti vari kuziva kuti vakasiya zvachese vanhu vaimbomirira kana kuti vaimbori muchikwata cheG40 zvichavapa kuti vange vachikundwa.
Hatina kukwanisa kutaura nemurongi wemusangano muzanu PF vaEngelbert Rugege kutinzwe pamire bato ravo panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Hatina kukwanisa kunzwa mativi avachiyangwa vamuduvuri pamwe navamupfumi panyaya iyi. Kunyange hazvo muine kunetsana kunonzi kuchirimo muzanu PF zvichitevera kubviswa pachigaro kwakaitwa vamugabe zvichitevera kupindira kwakaita mauto pasi pechirongwa chaaidaidza kuti Operation Restore Legacy, varugeje vakabuda mumapepa nawo masvondo mashoma adarika vachiti bato ravo riri kugadzirira kukunda musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Sangano re Commonwealth rako ka Zimbabwe kumusangano webatungamiriri wenyika uyo uri kutanga mangwana mu London. Bepanhau reSunday Mail rinoti sezvo Zimbabwe isati yadzokera kuve nhengo izere yesangano iri, yashebedzwa kuzoona nekunzwa zviri kuitika iyo isina chainotaura. Bepanhau iri rati gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo ndivo vachange vakamirira Zimbabwe kumusangano uyu. Nyanzvi mune zvamatongerwo enyika uye vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vanoti sangano reCommonwealth rinofanira kutarisisa zviri kuitwa neZimbabwe pamazuva akatarisana nesarudzo uye zvichaitwa pasarudzo, nekuti maitiro ehurumende panyaya idzi ndiwo mamwe ezvikonzero zvakaita kuti Zimbabwe ibude musangano iri. Tabata Dr. Ruhanya kuti tinzwe pane pfungwa dzavo.
Hapana nyika iri chitsuwa, kana kuti there is no nation which is an island. The Commonwealth musangano wenyika dzanga dzichimbotongwa neBritain dzinoungana kugadzirisa zvematongerwo enyika, kugadzirisa zvebudiriro munyaya dzeeducation, munyaya dzehealth, munyaya dzeinfrastructure development, plus a pool of nations that can assist to develop each other through my investments, through my scholarships, and about education, Dr. Pandaita, that is a Patara Zedu, my exchanges, and it was my medical doctors, Sakashaka Kosha, Miazzo Fumi, Miazzo, Budivivo, infrastructure development, no share technology, no share Fumba, Zeta Uti. Nyika ibudirire munyaya dzemasports, munyaya dzakasiyana siyana mune zveupfumi nemagariro enyika nekubudirira kwenyika. Saka zvakakosha.
Zvakange zvakonzera kuti Zimbabwe ibude muCommonwealth zvachinja here?
Hazvisati zvachinja, nekuti zvakaita kuti Zimbabwe ibude muCommonwealth payakabuda muna 2003 yanga iri nyaya yesarudzo dzomuna 2002 dzakaitwa idzo. Vanhu muna 2002 tinozova kuti paivhoto vanhu muHarare, vanhu vakatodirwa tega vari mapolice station. Ndosaka patiri kuti vamunangagwa paanotaura nekuti tinoda sarudzo dzakachena. Vanorevei kana vachiti vanoda sarudzo dzakachena, ivo masoja achiita vachizviti magistrate officer, masoja amwe akaretaya ari kumisha uko ndi ari kuoganiza musangano weZANU. Saka yanga iri nyaya yesarudzo, kuti sarudzo dzomuZimbabwe dzinoita kuti mutungamiri wenyika nehurumende yakwe vasarudzo dzinenge dzichimboitwa sei. Saka zvinhu zvikuru zvanga zvichinetsa panyaya yesarudzo muelectoral field, munyaya dzemidhiya, munyaya dzemitemo inodzvanyirira vanhu, munyaya dzenhepfenuro, hazvisati zvagadziriswa. Vanotaunga kuti mukadzi wavachiwenga akugrebha mafamu. Saka ndiyo new era iyi, handiro zvaingaitwa namugabe nomukadzi wakwe Grace.
Chatingatarisira kuti chingachinja kana Zimbabwe yadzokera muCommonwealth chingava chii?
Kana pasina nyaya yekuti maitirwo anoitwa sarudzo achinja, hapana zvinenge tadzokeramo, because ndoranga riri dambudziko.
Pane zvingafanira kuitwa here neCommonwealth isati yagamuchira kuti Zimbabwe idzokere musangano iri?
Inofanira kuona kuti hurumende yavamunangagwa iri kuti kwai new dispensation yaita sarudzo here, nekuti hurumende haina kuuya nesarudzo kai. Vakadzingirira mudhara wavo yanga akuita zvinhu zvemangamanga nomukadzi wake, vakazodzika vakazouyawo. Saka ivonga vachiratidza kuti vakasiyana mugabe, nekuita sarudzo dzakachena, nekuita sarudzo dze-one man one vote. Zvaita vana vatongogara 1979 vasati vaurava nevamwe vavezana. Kuti isusu tinoona Zimbabwe yakachena, isingataridzi munhu kuti ndiworudzi rupi, mushona here, murungu here, mutema here, asi kuti muZimbabweni.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mukuru weZimbabwe Institute for Democracy Dr. Pedzisai Ruhanya vari parunhare muJohannesburg, South Africa neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu, uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM Mufuro kushika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa che live talk nekutifonera pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinote penyurawo pa Facebook chirongwa chedu Let's Talk ngati kurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 pm uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 pm. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Chombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mufundisi weku America ari muhusungwa kuTurkey kubva muna zvita 2016 ari kutongwa nemusi wemuvhuro akatarisana nemakore makumi matatu nemashanu mujeri. Mufundisi Andrew Branson vachapinda mudare musi wa 16 kubvumbi vachipomerwa kupara mhosva vakamirira zvikwata zvavanopfurikidza mwero asi ivo vasiri nhengo uye kusora. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vatsinhira zvekare nhasi kuti vaJames Comey vavakadzinga basa semukuru weFBI avo vakanyura bhuku idzva rinonyomba utungamiri hwavaTrump vanofanira kukandwa mujeri vachiti vakaurura mashoko akavandika uye vakanyepa pamberi pedare reCongress. Tochimboenda kuna events isinenga kunyaya yevechidiki.
Kwazwa ii vatereri ve Studio 7 muri Zimbabwe ndo kuchingamidzai kuchirongwa chedu chanhasi. Taita rombo rakanaka rekuti tagona kukurukura na mukoma. Tinomuonga Dhuve. Mukoma tinomuonga murisei?
Tinofara mukoma Evans, ndinotenda zvikuru kuva nini padrive ndichitingamidza vatereri kumatunhu muZimba kwese muri yeZimbabwe kwavari kwese kwagona kusvikira nzira yangu.
Mukoma Dhuve, vatereri vangangode kuti titange nekuti vazive kuti anonzi tinomuonga Dhuve uyu ndiani?
Tinomuonga Dhuve ndiri mukomana akazvarwa muZimba, ndiri chizvarwa cheZimbabwe, ndinogara muSouth Africa at the moment. Yeah, and then we go to music. We have roots with Sungura and we go to South Africa. Pretoria.
Iti, makashu tangari ni izi mkoma zekuro wa manzi izi?
Chipo chakangwa ndi wira wandi shiri mbiki asi kuzobudisa album, ndaka budisa muna 2015 album rangu kutanga rinonzi Shewe. 2016 ndaka ita ndazipira and then 2017 ndo vandaita album futi rinonzi Shuri Churi. Shuri kufaze cha izi.
So iko kwa muri kujobe kwa munombo ungani za Erevanu mchivarovera wa ma live benda?
Ya, tinomboita izvozvo ende vari kutambirawo musambo wedu zvakanaka.
Panzimbo dzenyu idzi yamungati ndiyo inopisa kudarika dzese ndeipi?
Padamba re 2017 iri I think kambo kari kunyanya kufarirwa zvikuru ndikanonzi watifundidza dewa.
Nemubvunzo wandinofarira kubvunza vazhinji vari mubasa renyu rekuimba iri kuti munosanganikwa nezvemadrugs, zvedoro, zvembanje mbanje, zvevasikana. Imi muri kurarama sei muri imomo zvichikupotsai, muri kuzvikundawo sei?
Mkoma Ivan, kuchunga miza mwari njuo chumchoktanga kwa njira angu ndio zaniga kurujira wane wangu wanita o basa rimechete nini ndio zandino yita inini ndio yanya uchunga miza mwari mberi
tingangu dogu nzuwisi soni vateri rangangu dogu nzuwisi rakare kuti chaka kuitai kuti mu murambi makashinga mu music izvo zvinhu zvichirema zvichinetsa tonzwa mwa achiti kutanga kwacho kunonetsa haisi nyore kuvakazita imi makachinokupai kushinga chii kuti murambe muchienda kumberi
imure Zimbabwe vanhu vari kungora vai pandakaita first album shewe vanhu vakatanga kunzi simudzira vachiti you got this uno rwimba ende rwimba musambo uno unonakidza sere vanhu vakatanga kuti unoimba unoimba shanga senge tsongai moyo unoimba shanga dzewa kwati uri kutungidza dzewa uri kutungidza dzewa zvakandi pasimba izvozvo ende kusvika nda 2017 nda pa album rangu ndakaita 2017 ndakazo nyorera vatsigiri vangu kambo kanonzi watifungidza dzewa
I want to pretend I am coming and get me near some much wrong.
Tinotenda zvikuru mukoma fans nemukana wamandipa uyu kuti ndinotaura nemi pa Studio 7 tichionekewo vatereri mhuri yese yeZimbabwe kwese kwamuri.
Aiwa tokutendaiwo nesu kuno mukoma mhuri yeZimbabwe mazvinzwira tanga tichikurukura nhasi namukoma tinomuonga Dube vari kurova musambo wesungura vari panyika yeSouth Africa apo tichakusiyai muchimbonzwa mumwe musambo wavo wavari kurova. Tokutendai kunge muinesu muchirongwa ngatisanganei zvakare svondo rinouya ndichakuunzirai zvakare chimwe chirongwa ndinokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Yashika nguva yatinokupai chirongwa chezvechitendero chatinopiwa nhasi naPraxedes Jeremiah weStudio 7 muhurukuro yakaita namufundisi Davidson Kanukanga veImpact Christian Center iri muHarare.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba.
Yesu simba rangu
simba rangu
Yesu simba rangu
unondipa simba.
Tinokugamuchirai muchirongwa chedu chanhasi chirongwa dzechitendero. Ari kugamuchirai muchirongwa ndiPraxedes Jeremiah. Nhasi unowu muchirongwa tina mufundisi Davidson Kanukanga. Mungakwazisa vateereri?
Makadi vateereri.
Mufundisi, imi munoshumira muri kukereke ripi?
Ndinoshumira ndiri kukereke inonzi Impact Christian Center. Impact Christian Center inowanikwa muHarare muZimbabwe.
Mufundisi, ndinoona imi muri mufundisi asi zvekare muri gweta.
Chigweta ndo rakatanga ndakadzidzira basa iri semakore akati kuti ndokutanga kuita ugweta. Mukiita ugweta tinobatsira vanhu vanenge vaine zvinhu zvinenge zvichinetsa zvakasiyana siyana zvinenge zvichida rubatsiro kudivi remutemo. Nekufamba kwenguva Mwari ndo kuchizondidana kuti ndiite basa rake semufundisi rekufudza magwai. Basa rechigweta randinoita nereufundisi pane pazvinofanana pakuti zvine chekuita nekubatsira vanhu. Zvinove chekuita nekuita kuti vanhu vanenge vaine zvinenge zvichivaremera varerutsirwe mutoro waunenge wakatakura. Ndo pazvinobatanaipapapo kuti tinenge tichishanda namatambudziko evanhu vari kutsvaga rubatsiro. Saka mabasa andino farira uye andinoita nemoyo wangu wose.
Mune kambani yenyu vangade kuwana rubatsiro kubva kwamuri?
Hongu, ini ndinoshanda ndiri kuKanokanga and Partners. Inowanikwa muHarare zvakare. Inowanikwa pawebsite. Ndaenda panoti Kanokanga Law Firm.
Kune avo vanogara kunze kwenyika vari kunyika dzakadai sana America, na Britain na Canada. Munovabatsira wei?
Hongu, tinovabatsira vazhinji vanotibata mawebsite edu ipapa. Zvinoita nyore kuti vatibate. Vanotikandira maemail nevazhinji vanotibata vachibvunza zvavangada kubvunza, vachitsvaga rubatsiro rwavangada kune kumusha. Saka aiwa, tinobata nevanhu vari munyika dzakasiyana-siyana.
Nguva dzedu ndodzadyana. Motipa shoko, moritsinira.
Shoko randinaro rinowanikwa kuvaRoma tsauko chepiri vhesi ya11 inoti, Mwari haana rusarura, Mwari haasi mutauri wevanhu. Isusu Impactation Center tinobata nevanhu vese, kusanganisira shirikadzi nenherera, kusanganisira vasina mari, kusanganisirawo vanotarisirwa pasi. Hatina rusarura nekuda kwekuti Mwari haana rusarura. Hatina zviya zvekuti apa kuti ukwanise kugara pachigaro ichi unofanira kunge uchikwanisa kubisa mari yakati, nekuda kwekuti Mwari haana kudaro, haana rusarura. Ndo zvinotiudza soko raMwari kuti Mwari haasi mutsauri wevanhu, haana rusarura. Naizvozvo isu sevanhu tinofanira kudzidza kubva kuna Mwari mutsiki kuti kana asina rusarura, isu ngatiregei kusarudzana kuti isu tofamba nevane mari chete. Isu tinofamba nevakadzidza chete. Isu tinofamba nevakaroora chete. Isu tinofamba nevanhu vakanaka chete. Ngativei saMwari asina rusarura. Ndo zvinotidzidza soko raMwari. Mwari haasi mutauri wevanhu. Ngapashayikwe mapoka mapoka nyange mumachechi, nekuti havanomira vari vega, havanomira vari vega.
Mutipendera nemunamato.
Regai tinamate. Ishe wedu wakanaka, mbiri kwamuri, iye munotsika wedenga. Tinokupai mbiri manherano. Tinotenda nevanhu venyu, tinotenda neshoko ratataura. Ngaridyarike mukati memwoyo yavo. Baba, ndinonamata kuti tirambe tichizeya soko iri. Tifanane nemi, tisave nerusaruro. Chitibatsirai Baba kuti tirarame sekuranura kwamunoda kuti tiite, kuti tionekwe tiri vanhu vanorunzira nyika, chiedza kunyika, munyu kunyika. Tibatsire Ishe, nekuti tisina imi hatigoni, asi imi ndimi munotigonesa. Toda kupa mbiri kwamuri, sarenyu rigokudzwa muzita raJesu Kristu. Amen.
Nguva dzedu ndodzadyana. Chiregai timirire pano kwanhasi. Ari kukuonekai ndiPraxedes Jeremiah.
Makaterera kuStudio 7 kuWashington DC. Ezvinei zvabuda mumitambo yenhabvu yeKasolaga Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi. Chicken Inn 2, Highlanders 2, Triangle United 2, Capes United 1, Shabani Mine 1, Ngezi Platinum 1, Dynamos 1, Yada Football Club 1. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti vanhu vanofanira kuvhotera mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nekuti vane hanya neupenyu hweveruzhinji. Vamwe vatsigiri veZANU-PF vanoti havasi kufara navanhu vari kupiwa neutungamiri hwavo kuti vakwikwidze vakamirira bato ravo munzvimbo dzakawanda munyika musarudzo dziri kuitwa gore rino. Zimbabwe inokokwa kumusangano weCommonwealth Heads of State Summit uri kutanga mangwana muLondon. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. anoko yenekea numfaro njini tanono kawande njiri mu Washington DC.
Kwa hizika tisenda baku VOA ndebele.